Mudare, commander of Zimbabwe National Army and Minister of Defense. Then we are even the my employer, a member of the Zimbabwe National Army, my soldier. We are older, we are badare, one child in Bamponde. Now we are 15 million Zimbabwean dollars. It is my damage, the pain and suffering to know how to do it. Trauma, you never shock. You sure know who are all, I'm a soldier, my January 2019. Vari kuzvifambira vachiita bhizinesi ravo paGrandview Shopping Center. Zvekare vanhu vabhadhare vamuponde ava mari imwe futi inoita 52 million Zimbabwean dollars inova madamages zvekare kunyadziswa kwavakaitwa inoitwa iyo humiliation and affront to dignity yavamuponde as a result yekurohwa kwavakaitwa muna January 2019. Vazonzi vabhadhare zvekare interest pamari kubva musi wakaiswa masamani kusvika musi waichabhadhara.
Munoona here vaviri ava vachibhadhara mari tichinzwa kuti Mudare vaipikisa vachiti haasi mauto akarova vamuponde vachiva kuwadza?
Kana mutongo wapiwa nedare unofanira kubhadhara nekuti ndiwo maprinciples acho erule of law. Hapana munhu ari pamusoro pemutemo. Saka kana mutemo through matarized motion atiita bhadhara yemari yemadamages anofanira kubhadhara zvisinei nekuti vanhu vaimbopikisa claims.
Chidzidzo chipi chinowanikwawo kubva mumutongo uyu tichitarisawo vana vezimbabwe vakawanda vanogara vachichema kuti vanotyorerwa kodzero nemauto muzimbabwe?
Chidzidzo chiri apa ndechekuti mauto nevamwe vanoita nezvekuchengetedza rinyararo nemalaw enforcement agents emuzimbabwe havafaniri kushandisa hudzvanyiriri kana kuti vatinoti nemuchirungu impunity kana vachinge vari kukondesta maduties avo. Vanofanira kukondakta maduties avo ine mena iri proportionate and zvekare inorespecta mahuman rights kana kuti kodzero dzevanhu.